Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 13, 2024. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Asi tine zvimwe zvatinosanganawo nazvo zvekuti taichida kuti hurumende ipindire igone kubetseredza kuti tigone kusvitsa meseji yakanyatsozara zvakaita semafunding.
Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekutepfenyura paredio paine kurudziro yekuti vakazvimirira vapiwo maresinesi. Nyanzvi munyadzo zveupfumi dzinoti kudzikamisa upfumi hwenyika kunoda kuzvipira kwete kungotaura.
Vakudita nyaya dzakawanda dzakatotaurwa kudhara nemaobserver missions akaita seyeresadic neeuropean union.
Sangano rethe Carter Center raburitsa gwaro raro rekupedzisira pamafambisirwo akaitwa sarudzo dzemuZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kusherechedza zuva rekutepfenyura paredio kana kuti World Radio Day paine kurudzira yekuti hurumende ipewo makambani akazvimirira oga maresinesi ekutepfenyura sezviri kuitwa munyika dzakawanda. Mutoro wedu enhau Pasmon Dlovu anotipa nyaya inotevera.
Hurumende nhasi haina urongwa hwayaita kucherechedza zuva iri kunze kwekungotumira mashoko padande mutande reX iro raimbonzi Twitter ichiti inobatana nepasi rose kupemberera makore zana vanhu vachitepfenyura paredio. Asi muHarare mange muine mhemberero dzarongwa nesangano rinomirira vanotepfenyura munharaunda reZimbabwe Association of Community Radio Stations kana kuti ZECRAS richitsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Musangano uyu wapindwa nevatori venhau, masangano akazvimirira ega, mapazi ehurumende pamwe nekomiti inoona nezvekufambiswa kumashoko mudare reparamende. Mukuru weZecras Amai Sandra Mazunga vakurudzira hurumende kuti irerutse mutemo pakuwaniswa kwemaresinesi munyika kwevanoda kutepfenyura munharaunda. Vati nepfenyuro dzeredhiyo dzine basa guru pakupa vanhu mashoko akakosha. Mumwe mushandi mukuru muchikamu chezvekutyidzana neruzhinji pamuzinda weAmerica muZimbabwe, Amai Rebecca Nepa, vatiwo zvakakosha kuti hurumende ivandudze pamwe nekurerutsa mutemo wenepfenyuro dzinotepfenyura mumatunhu madiki kuitira kupamikana kuzviteshi izvi kuti zviwane rubatsiro kubva kumasangano akasiyana-siyana.
Ndinoona zvakakodzera kuti pavandudzwe mitemo inopa mvumo kunepfenyuro dzemumatunhu kuti dzikwanise kuwana rubatsiro kubva kumasangano akasiyana-siyana pamwe nekupa mamwe maresinesi.
Mukuru wenhepfenyuro yeAvusheni FM Muzvare Pretty Dlamini avo vapinda kugungano iri nhasi vati pane zvakawanda zvichiri kuda kuitwa nehurumende kusimudzira nhepfenyuro dzemunharaunda.
Asi tine zvimwe zvatinosanganawo nazvo zvekuti taichida kuti hurumende ipindire igone kubetseredza kuti tigone kusvitsa meseji yakanyatsozara zvakaita semafunding wekuti vanhu vagone kuenda kuvanotsvaga kondendi vaendeko.
Nyanzvi munyaya dzebudiriro pakufambiswa kumashoko vachishanda nesangano reInternational Media Support varashwich Mukundu vakurudzira hurumende kuti ipewo maresinesi kune mamwe masangano akazvimirira ega agara nguva yakareba asina kupiwa mvumo yekutepfenyura.
Asi chatinoonawo ndechekuti kune vazhinji vachiri kuda maresinesi vakaita sana Community Radio Harare, ana kumakomo kwamutare, ana kwelas vasati vapiwa. Saka zvinoita seunge pane kakumbunikidzika karipo pakuti pakupiwa kuma resinesa asati nanyotariswe kuti veruzhinji vari kuti
sachigaro wekomiti inoona nezvekufambisa kwemashoko mudare reparamende vacaston mateu vati vari kushanda nehurumende kuti zvive nyore kuwaniswa maresinesi
zvatiri kuita isusu separamende kuita make sure kuti mutemo wakareruka wekuti vanhu vakwanise kuwana macommunity radio stations.
Mugari wemuHarare ada kuzivikanwa nezita rekuti Amai Wesley akurudzira hurumende kuti ipewo mikana kumadzimai kuti vatungamirewo zvirongwa zvekutepfenyura.
Asi ndinoda kukurudzirawo kuti ngavapewo mikana kumadzimai kuti vakwanise kuva varivo vanotungamira pamabasa anoitwa kumacommunity radio stations zvakare pavanoapprova malicense emacommunity radio stations.
Zimbabwe kutepfenyura pa radio kwakatanga muna 1933 kuBelvedere, Harare ichanzi Salisbury, nyika ichiri kunzi Southern Rhodesia. Zuva reWorld Radio Day rinocherechedzwa gore roga roga musi wa 13 kukadzi paurongwa hunotungamirwa neUnited Nations. Gore rino zuva iri riri kucherechedzwa pasi pedingindira rinotarisa mabasa eradio mukupa vanhu mashoko akakosha uye kuvafadza kana kuti radio a century informing, entertaining and educating. Hurumende inonzi yakapa maresinesi kune penyuro dzematunhu dzinodarika 14 kana kuti 14. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Rimwe sangano rinoremekedzwa pasi rose rinoongorora nyaya dzesarudzo reThe Carter Center raburitsa gwaro raro rekupedzisira riri kutarisa mabatirwo akaitwa sarudzo dzemuZimbabwe gore rapera. Gwaro iri rinoti sarudzo idzi hadzina kusvika pachikero chinotarisirwa pautongo wejekerere pasi rose. Mashoko aya ndiwo akataurwawo neveSADC, African Union, EU nevamwe munyika pamwe nekunze. Kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo kwakapa kuti veEuropean Union vati havachabatsiri Zimbabwe Electoral Commission nemari uye veAmerica vachituwa havachabatsiri Zimbabwe muurongwa hwekuti itaurirane nevekunze vakaita seWorld Bank vayakakwereta mari yairi kutadza kubhadhara. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemakurukota avo nebato reZANU-PF vari kufamba havo vachirova bembera kuti sarudzo dzakafambiswa zvakanaka. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa muchinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Igwaro rinoratidza kuti zvavakaona ndo zvakaonekwawo neveruzhinji, vataura nyaya dzakawanda wanda ipapo.
Nyaya dzavanyanya kubata ndedzipi mugwaro irori?
Nyaya dzine chekuita nekuti zvakanga zvakamira sei sarudzo dzisati dzaitwa, zvii zvasvitika uye kunyanyanya zvisina kufamba zvakanaka. Vakataura kuti musi wesarudzo dzakafamba sei, vakataurawo zvesarudzo dzapera. Vabuditsa nyaya dzakawanda dzakatotaurwa kudhara nemaobserver missions akaita seresadic neEuropean Union nemamwe maobserver mission akawanda.
Muchidimbu tingati vari kure zvakadii kana kuti vari pedyo zvakadii nezvamakaonawo nezvakaonekwa nevazhinji paground?
Vari pedyo pedyo nezvakaonekwa neveruzhinji. Tichitaura kubva sarudzo dzisati dzaitwa, nyaya dzemitemo, kuti pane mitemo yaisa pavanhu rusununguko rwekuti vagone kuita sarudzo yavo zvakasununguka. Pane nyaya yekuti makurukota kana kuti vaishandira veki kuti vanga vakamira sei, havana kwavakarerekera here kana kune kwavakarerekera. Ini nyaya yavabati
vachipendera gwaro ravo vapavo kurudziro muchirungu voti marecommendations. Munoona achitambirika here muZimbabwe zvichizoshandiswawo musarudzo dzinotevera?
Marecommendations avapa kana kuti zvavari kuti vanoshuvira kuona zvichishanduka pasarudzo dzinotevera. Hapana chitsva chavari kutaura, ndizvo zvinhu zvaingonyorwawo nevamwe vaiongorora sarudzo. Kubva handisi kuona zvavakurudzira chekuti ndo zvichaitika, nekuti semukutaura kwakamboiswa naprofesa Jonathan Moyo Mashuro, hakuna vanotonga vangaite shanduko inoita kuti vabude mumasimba.
Nyanzo munyadzo zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare muSouth Africa naIvan Zininga Studio 7. Kune vakawanda vanoti vechidiki vari kusiiwa nevabereki vavo munyika ivo vachienda kunotsvaga maforo manyoro kune dzimwe nyika vari kusara vachiita unhubu hwakanyanya. Asi vamwe ndoo vanoti vamwe vana vane vabereki vari munyika vari kungoitawo mombe dzemashanga. Tobias Mudzingwa anoti panyaya iyi ari muHarare.
Mumwe wechidiki anogara kuGreendale muHarare, tichaona mubvuiwa, anopupura kuti vechidiki vakawanda vanosara vega, vabereki kana vaenda mhiri kwemakungwa, vanoita zveundururani.
Takatarisa chikomana chimwe chatinoziva chakasiyirwa imba muno muGreendale, nevabereki vacho vachinge vaenda kunoshava kumhiri kwemakungwa. Chakanga choshandisa musha uyu kuunza mabhururu kuti vange vachinwa nekufara. Vachiita zvose zvavanofunga kuti zvingaitike pano pasi. Iyi inyaya kuti panenge pasina mukuru ari kupa tsudzo kuti aiwa mwanangu apa waakurasika.
Mudzimai wechidiki wemuHarare, muzvare Kelly Manjeya, anoti vabereki vari kunze kwenyika ndivo vari kukonzeresa dambudziko iri.
Kazhinji kacho tinoona kuti mubereki anofunga kuti anokwanisa kukombanzeta rudo nemari. Izvo zvinoita kuti mubereki atumire mwana mari zhinji imwe isingatomboenderana nezera rake, isina any supervision yekuti anoshandisa zvaanoda. Izvi zvinopa mubereki satisfaction yekuti atini ndirikuchengeta mwana wangu. Asi pane zvinhu zvizhinji zvaanenge asingaisi into perspective zvinogona kuvhiringa mwana wake. Zvakaita sokuti mwana akapuwa mari zhinji, zvinoita kuti mwana apateke into my illegal activities akaita semadrugs, maparties ari unsupervised.
Asi anozviramba izvi mumwe wechidiki kuda kwacho munjoma ari kushandira kunyika yeCanada.
Iye mubereki wanenge achifunga zvakare kuti vepedyo vandakasiya ndati vanditarisirewo mwana vaya vari kutarisa mwana kuti ari right here. Izvo vaya vari uko nyango vakaona chakaipa havachaudza hama yavo nenyaya zvakare yekurwadziwa nejealousy reukama paushamwari. Havachaudze mwo wako kuti aiwa mwana kuno akupindana nechakaipa vakungoti aiwa ndivo vakazviita vandikaenderei vakasiya mwana wavo isi hatingavatarisiri. Ndo panobva dambudziko reseiri.
Vamwe vana vari kusara munyika ava vabereki vachienda kunoshava kumarimuka kunze kwenyika vanonzi vanosara vachishandisa dzimba dzevabereki kuita mitambo yakafanana neyekuita bonde vakawanda pamwe chete kana kuti masex parties pamwe chete nekutengesa nekutora zvinodhaka. VaWilson Box mukuru wesangano rinobatsira kusiya zvinodhaka reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network vanoti sungawirirano iripo pakati pekutorwa kwezvinodhaka nevechidiki vane vabereki vari mhiri kwemakungwa.
Kuno kuZimbabwe tine nzvimbo dzakati kuti dzavhurwa dzemafaro, saka kana mwana asina mubereki kana kuti munhu anokwanisa kumuongorora kuti ari kuita nezvei uye zvemwana aine for example $200 muhomwe, mwana iye anoita chipoko chaicho nekuti anenge ane yatinoti freedom yakawandisa. Saka vazhinji vacho vari kuwanikwa vachipinda mune zvinodhaka, vamwe vacho vari kupinda vachiwanikwa zvikare mijawo yemotokari iyo vanenge vakaita sei vakadhakwa.
Vanoongorora magariro evanhu uye vari mukuru wesangano reFemale Students Network muzvare Evanice Munando vanoti honzeri yedambudziko iri haifaniri kuonekwa sevabereki chete asi vana vacho vari kuita misikanzwa iyi.
Asi zvazhinjiwo zvimwe zvinoendera nevana vacho kuti vana vakambenge vakakudzwa sei, nekuti mwana kana akarerwa zvakanaka chero mubereki akasavapo, mwana anogarika naye, mwana uyu anokwanisa kutodi kutoita zveupenyu hwake zvakanaka. Tongoda kupa mucherechedzo kuti kunyangwe nherera dziya dzinokwanisawo futi kutorarama zvisina vabereki.
Imwe ongororo yakaitwa nebazi rezveutano nemasangano eUnited Nations anoti UNICEF neUNESCO yakabudisawo pachena kuti nyaya yevabereki vari kuenda kunze vachisiya vana vavo mumaoko evanhu vasinganyatsogona kuvachengeta iri kupa kuti vamwe vana ava vagume vaita pamuviri kushandisa zvinodhaka nezvimwe. Rimwe sangano rinonzi Zvandiri rakabudisawo ongororo inoratidza kuti nhumbu dziri kubatwa nevanasikana vari pasi pemakore gumi nemapfumbamwe zvinova zvikamu makumi mapfumbamwe nemashanu kubva muzana kana kuti 95% dzinenge dzisina kurongwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations Security Council inoti iri kushushikana zvikuru nekurwisana kunotyisa pakati pehurumende Democratic Republic of Congo nevakaipandukira veM23 muguta reGoma. Mauto eDRC aendeswa kunochengetedza mahofisi eUnited Nations nemizinda yedzimwe nyika mushure mekunge vanhu vaenda kunoratidzira vachivapomera mhosva yekutsigira chikwata cheM23. Mukinshasa zvikoro zveve kunze zvavharwa pamwe nezvimwe zvitoro zvakawanda. M23 yakatora dunhu reNorth Kivu. United Nations ine mauto muDRC anonzi nevanhu atadza kumisa hondo. Nhasi nhaurirano dzekuedza kubuda nechebvumirano cherunyararo chekumbomisa hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas dziri kutarisirwa kuenderera mberi. Nhaurirano idzi dziri kuitirwa muCairo uye dziri kupindwa neveAmerica, Egypt, Israel neQatar. Hapana kunyatsowirirana pakati peIsrael neHamas kuti hondo iyi imire. Nyika dzakaita seAmerica neEgypt dzave kutyira kuti danho reIsrael rekuda kurwisa dhorobha reRafah riri pamuganho neEgypt richapa kuti mudunhu muve nekusagadzikana kwakanyanya. Egypt iri kutyira kuti vanhu vachatiza muGaza vachanopotera munyika iyi. Musangano wepagore wakanangana nekutarisa mamiriro anofanira kunga akaita upfumi hwenyika mugore rino ra2024 weEconomic and Business Outlook Symposium uyo unoitwa nevemabhizimusi veConfederation of Zimbabwe Industries. Wanga wakatarisirwa nemusi wechina svondo rino muHarare unonzi waendeswa mberi pachimirirwa kuti bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe ritange raparura urongwa hwaro hwemari hwegore rino kana kuti Monetary Policy Statement. Musangano uyu unobatanidza nyanzvi dzezveupfumi vemabhizimusi vemapazi ehurumende pamwe nevebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti musangano uyu wakakosha zvikuru sezvo uchiunganidza mapoka ose akakosha munyaya dzezveupfumi munyika.
I think the opportunity kuti pawe nekutaurirana mairirano ne ma reforms especially around nyaya dze currency dziri kutaurwa hurumende ine zvairi kuronga maringe nenyaya ye currency ma currency reforms. Saka I think musangano uyu unoita zvakare kuti ve industry uyo ma scholars nevamwe vakazvimirira vangu vachikwanisa kuitawo contribute towards debate iroro. Kuitira kuti hurumende painozoita come up with a position at least panei paine buy-in nerutsigiro rwakasimba.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira muzvare Happiness Zengeni vanoti pari zvino munhu wese akatarisirawo kubva kuRBZ
kuti rive rinokwanisa kubuditsa zvinhu zvavangakwanise kuti vasapote kana kuti vastabilize mari yenyika. Taona pamakore paiteseta trya vaedza zvose zvavanogona kuti vakwanise kuti mari yenyika irambe ive ine value but zvose zvakanganisika zvose zvinongoshanda nguva pfupi.
Muzvinabhizimusi uye vakambotungamira sangano reCZI Dr. Callisto Jokonya vanoti chiri kunyanya kuchemedza vemabhizimusi pari zvino mutengo wedhora rekuAmerica pamisika.
Chikuru chatiri kutarisira sevanhu veindustry nezvinhu zvatinoda kutaura pamusoro pazvo zvokuti nyaya yeexchange rate ndo yanyanya kunetsa muno muZimbabwe. Zviri kureva kuti mapolisa aiswa akawanda asi mapolisa okuti exchange rate iyi imire zvakarurama munyika haasi kubatsira. Saka isu chikuru chatotarisira nezvenyu zvokuti vachauya nenzira yavane vatirongera yokuti exchange rate voimaneja sei nyika yose. Izvozvo ndozvo zvakanyanya kukosha nokuti kana tikasangomaneja chite exchange rate zvinhu zvakaita mitengo inoramba ichingokwira nokuti dhora redu romuZimbabwe rinenge richingodonha zuva nezuva. Saka izvo ndozvo zvinonyanya kutibata savanhu vemabhizimisi
Dr. Jokonya wanodzoka wachiti, zvakakosha kuti vemabhizimusi vatange vanzwa zviri kuRBZ kuitira kupedza pfungwa yekufungirana kuti pane vari kukanganisa upfumi hwenyika kana kuita nganzi pachirungu sabotage. Musangano wemabhizimusi uyu uri kurongwa panguva iyo hurumende iri kuti iri kutora matanho ekudzikamisa upfumi hwenyika uhwo uri kuramba uchiondomoka zvisina mukare akamboona. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvebhiri rekubatsira nyika dzinotyidzana neAmerica. Mushure memwedzi yakawanda pachiitwa gakava, dare reSenate muAmerica razopasisa bhiri remari inodarika madhora makumi mapfumbamwe nemashanu emabhiriyoni kana kuti $95.3 billion yekubatsira Ukraine, Israel neTaiwan. Asi kuti bhiri rive mutemo pachine makata, sezvo dare reHouse of Representatives rinofanira kutambira bhiri iri risiri kuwirirana. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vatimu Muringai.
Maonero andokita ndeyekuti kubatsirwa kuri kuitwa Israel ndokuita kuti pamwe hondo yacho inge ichidzikira neyekuUkraine kuti ichisvika kumapeto.
Munoona kuti bhiri iri rinobatsira mukupedza hondo dziri kuUkraine nehondo pakati peIsrael neHamas, sei muchidaro?
Ndirikudaro nokuti kana vanhu vachifila kuti vari secure and superior, kunoita kamwe ka security kengoti aiwa no. Achicha ine anga yekuda kungoramba tichingorwa chete, nokuti vari kuzivawo kuti mari dzacho dzavari kusapotwa nadzo dzinenge dzaakunetsa kubuda.
Ko sei zvakatora nguva yekuti masenators mudare reSenate vabvumirane pabhiri iri, chii chakanga chichinetsa?
Nyaya inonetsa especially takuenda kusarudzo, sezvo zvaakuitika muno muAmerica ndezvekuti vanhu havachavhoti zvinenge zvakanangana nekuti vabatsire nyika dzavanenge vachida kubatsira sengana Ukraine naIsrael, asi vanenge vakutarisa chi population dzavo dzinovasapota kuti vachange vachivasapota here musarudzo patosvika muna November. Ndosaka kwanga kune mhirizhonga yese nekusawirira.
Ko iko zvinezvi bhiri iri rinonzi rananga voku House of Representatives, munoona richinobuda zvakanaka?
Kunenge kwane pressure, asi tinoziva kuti iye Mike Johnson mutauri wekucongress akataura kuti hanzi bhiri racho is dead on arrival, kuti havasitombori consider kana one day, asi nekuda kwekumira kwakaita zvinhu kuIsrael nekuUkraine tofunga kuchava nepressure yakaoma nezvandataura zvesarudzo riri kuuya. Asi ikabudira bhiri tinoziva kuti aiwa tofunga vaBiden vanenge vakutodzokera for a second term.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Anditi maiinda muchitezano chiororo. Zano chioro ndo chiororo chachisi. Maakudzingwa pamunogara hamusati mapuwa kukuenda. Siya nzvimbo dzamadzitateguru enyu. Ndo chiororo chacho chinoitika every after election. Kuti maZimbabweans hatidzidzi, hatione, ndo zvinoitika after every election. After every 5 years vanhu vanodzingwa mumapurazi vanenge rapuwa vaMr Nengi, Comrade Nengi. Saka vanhu ngavadzidzi.
Hurumende yeZANUPF zvairi kuita inoratidza kuti yakuvhotekwa nevanhu, because inoratidza kuti yakakumbuka zvikuru. Kukumbuka kwayo kunotiratidza kuti vanhu havana kuivhotera. Dayanga ikavhotegwa nevanhu haizaidzinga vanhu vari kumaruva. Ko kumaruva kwacho kwairi kudzinga vanhu ichibvisa vari mudzimba. Kanoda kuti vanhu vavo vagare pai, vanhu ivavo vanoda kuti vatambure vagare pai. Inoziva kuti vanhu ivavo vaida kuvavhotera. Dai vanhu vekumaruva kumasvingo vangavavhotera ZANUPF, vanga vasingadzingi vanhu vekumaruva vakavhotera ZANUPF. Vari kudzingwa semhuka vasina kwekuenda, kuchimidza ZANUPF yakabirira naichinhu zviri pachena.
Asi tinorwadziwa nezviri kuita hurumende mukati menyika yenyu. Vachena vanotorerwa munda, vatema izvo zvava kutorerwazve munta pavagere izvozvi vatema izvozvi saka hatizvi kuti vanhu vakarwirei munyika rusunungurwa hatizvi kuti vakarwirei triangle iminja yevachena zviri nani vakatorawo zviminja yeshuga ikapuwa masetra asingagoni kurima nzipe dzacho hapana zvekuoneka munyika munomu angova madhakanana munhu kubika chingwa chedhaka ndizvo zviri kuitwa muno munyika
Ini ndiri kuda kubvunza hurumende kuti zvairi kuita zvekuputsira vanhu dzimba idzi zvakanaka here number one number two mhuri yezimbabwe muri kuzviona here kuti zviri kuitwa nehurumende zvekuti putsira dzimba inzira yekuti tisidzira nayo kuti pamaelections ari kuuya muna june tivhotere iyo ZANU PF ngatisatye ngekuti kwaakuedza ngatisatye kwaakuedza vasiyei vaite zvavari kuita ndokwekupedzisiraka
Masera sei pastudio 7 Masera sei nai varume zvino mari yacho ingagara sei munyika kana munhu achingoti pano napano wabuda musono wanga ari kuBotswana imari dziri kubuda idzi dzivachifly nendege nhasi vabuda vaenda kuDubai mukatarisa pari kubuda mamillions nemamillions nekuda kwenyaya yekufamba yemaup and down nezvimwe zvinhu zvokutiwo munogona kuatenda musangano muri paindaneti hazvikurambidzwi izvozvo tane kuti murambe mongobudisa mari nakubudisa mari torera masei iko zvino muzvipatara muna mushonga muzvikoro yamujamu maticha havasi kufora vashandi vehurumende havasi kufora but mungoramba mongoita maup and down hazvimwe zvodawo kuti vanhu munyatsofunga kwete kungoma nyidzana nekuti mupenyu kusaidi kufambe zvakanaka
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirei mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti plus 1 202 465 0318 tinodzokorora zvakare nhamba plus 1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika vamwe vachiti vezvematongerwo enyika havasi kubuda negwara rakajeka pakuti vanotonga sei tichanzwawo kubva kune vechidiki nezvavari kuita kubatsira kugadzirira remangwana kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 vanenge vachida kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 1380 ne15460 kHz pashortwave sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekutepfenyura paredhiyo paine kurudziro yekuti vakazvimirira vapiwewo marezinesi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kudzikamisa upfumi hwenyika kunoda kuzvipira kwete kungotaura tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ini ndini jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muina chris gande
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alinga lichona njani solukanda bahola mukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 13 Nhlolanja 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. EZimbabwe lamuhla limanyane namanye amazwe ukunanza usuku lwemisakazo olwe World Radio Day kulabanye abakhonona ukuba uhulumende akanikeze amankampani azimeleyo amalayisensi okusakaza.
Umongameli uyabe ekhuluma ephethe amareport lama statistics abe ewaphiwe yilabo abengatsha ezikhangela ngokudla ugatsha lwezokulima.
Amapolisa athi asebophe abantu abazinkulungwane phose ezine 3775 abetheswa icala lokuzihlalisa emhlabathini kahulumende endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Kule mibiko ethi abatsha abaningi eZimbabwe abanabazali abasebenza phandle kwelizwe sebengamahlongandlebe ngenxa yemali abayithunyezelwa ngabazali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usenelise ukuthuthukisa umnotho welizwe selukhe wathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2018 lanxa kulezijeziso zomnotho ezetheswa eZimbabwe ngamazwe aphetsheya ezibangela ukuthi ilizwe lingenelisi ukuboleka imali eneleyo emabhanga omhlaba. Umongameli Mnangagwa bekhuluma amazwi lalamuhla emhlanganweni osaqhubeka eDubai lapho okuthe gwaqa amazwe ehlukeneyo ingcwethi lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kucutshungulwa ukuphathelane lokuguquka komkhathi ezokulima lekusasa yamazwe la. Uqhubeke wathi eZimbabwe selilokudla okweneleyo njalo ngelinye lamazwe amabili kuphela elizilimela ingqoloyi okusezingeni eliphezulu osekubangele ukuthi lenelise ukuthengisela amanye amazwe kube lemisebenzi eminingi njalo impilo yabanengi emaphandleni ibe ngcono. Ukuhlaziya lolu daba lokunye ukukhulunywa ngumongameli Mnangagwa usithandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxa lomnumzana Angliston Sibanda ingcwethi kwezokulima njalo engumqondisi wenhlanganiso ye Green Africa Technologies.
Singakhonona sikhulume into eziningi siphikisane ukuthi jezo zenotho zikhona kumbe kazikho, kodwa singakhohlwa ukuthi ngomnyaka ngo-2021 isithunywa se-United Nations Special Rapporteur okuthiwa ngu-Alena Dohan wabhala umbiko i-report eyakhuluma yabeka kwacaca ukuthi izijezo zenotho ezethulelwa eZimbabwe ziphambanisa njani ezomnotho weZimbabwe. Akula lizwe eselike lathuthuka lingaphansi kwezijezo zomnotho. Wonke amazwe axabana lelizwe leMelika leNgilandi amazwe angasentshonalanga afakwe izijeziso zenotho ziyabe zisenzela ukuthi imkhonomi ozomnotho zingaqhubekeli phambili lelo lizwe lehluleke ukuqhubeka bese kusithi abantu babe sebevuka bakwenzekele umvukela abantu bagenqula uhulumende. Kususela ngomnyaka ka-2001 kuze kube namhlanje iZimbabwe ibilokhu ingaphansi kwezijeziso zomnotho lezo kujongwe ukuthi ngoba ibandla lezano PF lanza uhlelo lokuthathela abelungu umhlabathi kanti njalo abantu suka sikhohle ukuthi impi yenkululeko yalwelwa ukuthi abantu bathathe umhlabathi so nxa kungabale ba sanctions i corruption iyangezeleleka kungaphinda kube le climate change ukuhlupheka kwabantu makhaza kuyangezeleleka
kodwa uyavumelana laye yini umongameli Mnangagwa ukuthi eZimbabwe selilokudla okweneleyo njalo impilo yabantu emaphandleni isithuthukile
angithi nxa kokubeka uma platform manje akekho umongameli welizwe nyake ngimuze ekhuluma ukuthi elizweni lami kunzima kunje 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 so yena umongameli uyabe ekhuluma ephethe ama report lama statistics abe ewaphiwe yilabo abengatsha ezithile ezikhangela ngokudla lengatsha ugatsha lwezokulima yibo ababe bemnike engithi mina ngama statistics lawo awasebenzisayo kodwa kwesikhathi uthola ukuthi emaphandleni abantu khonoko akukhulumayo emaphandleni kakwenzakali kangako ngenxa yokuthi information ecorrect iyabe ingafikanga kuye kubese sithola ukuthi kuthiwa kule report ethiwa eZimbabwe Vulnerability Assessment yakhipha ukuthi abantu abaningi bayalamba kakhulu eZimbabwe so kuthatha ukuthi kube le synchronization ecwayisiso locubungulo lona lolo olwenhlanganiso ezizimeleyo kanye lo lukahulumende ukwenzela ukuthi imbiko efika kumongameli ibe imbiko eqondileyo so yilihlupho lukhona kodwa ke i-climate change ukuguquka kwezomkhathi kuphambanisa kakhulu inhlelo zokulima emaphandleni lo nyaka kawukhanye kukhanya ngani izulu nje kalikho sokuthile emasimini indlala izabharha sokuqakathekile ukuthi ngabe kuyabanjiswana kulwisane lokuguquka komomo womkhathi lowo udlalwa abantu bafunde indlela zokulima ezintsha okuthiwa i-adaptation ukuze sisanelise ukuthi lanxa kunje sithole okokudla
lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi kwezokulima njalo engumqondisi wenhlanganiso ye Green Africa Technologies obekhuluma ecingweni lo standekile emhlangano we Studio 7 ekwobulawayo Amapolisa athi asebophe abantu abazinkulungwane phose ezine 3775 abetheswa icala lokuzihlalisa emhlabathini kahulumende endaweni ezijeneyo zelizwe ezigoqela eGwanda eMaswingo Karoi laseChipinge osekusolwe kakhulu zinhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu bathi njalo asebetholakala belecala imthethwandaba bafika phose inkulungwane 985 uhulumende uxotsha abantu laba emizini yabo esithi bazihlalisa kumbe bahlaliswa izigilamkhuba ngaphandle komthetho ngesikhathi sokwabiwa kutsha komhlabathi othathelwa abalimi abamhlophe inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi isithumele amagqwetha endaweni ukuyaphathisa abantu laba lokuphikisa ukududulwa kwabo sixoxe untungameli inkomo studio 7 uxoxe lo nobhala jikelele wenye inhlanganiso ezisola loluhlelo eye ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo
Ngiyadanisa okwenziwa ngohulumende ukubana ahlukuluze abantu bakhe ngalesi sikhathi izulu lisiyena izikolo zivuliwe ukuthi kuthiwa abantu banikezwa 48 hours ukuthi besuke bona bababona besakha ilizwe balibulele uma sithi umuntu odese yakhile uma ukhangele impikitsha imizi edilizwayo kuyadanisa ngoba kuyabe sokubonisa ukuthi umuntu odetshiye eyakhele abantwana abantwana basala beseduweni ngibona ngazathi lokhu kutshengiswa i-insensitiveness yabantu abaphetheyo ngumramba thina number 2
kodwa uhulumende uthi abantu laba bahlezi ngaphandle komthetho yikho nje ebadudula ebaxotsha kulezi ndawo
abantu laba abanye bebethela ekhansilini abantu laba bebevota so uhulumende bekwazi ukuthi abantu laba bahlezi endaweni zonezi asikhulumi ngabantu abaleviki asikhulumi ngabantu abakhaya sikhuluma ngabantu abaleminyaka edlula 20 abala bo 15 30 years behlezi lapha. So uhulumende ngoba abantu laba sebemvotele yikho sebaxotsha kabadingele indawo ngoba uhulumende uthi akuzange umuntu esuswe endaweni kongalandawo lapha yakhona. Umbuzo vele wonokhona yikuthi kade wabekelelani in the first place besakha endaweni yonalezi uma kuyikuthi indawo leyo ingafanelanga. So mbona ngazathi kuyikuxhwala kuyikuganga okwenziwa ngohulumende akulabuntu ukuthi izikolo zivuliwe kathe. Uma ubasusa abantwana bona labo ususa abazali babo abantwana uthi baye ngayo.
Lina njengenhlanganiso yamalungelo kukhona yini elikwenzayo ukuphathisa abantu labo?
Eqinisweni bekungekho kodwa sesikwenzile. Kodwa besicabanga nje sike sahlala saxoxisana labanye abafowethu ukuthi uhulumende kube kuqakathekile ukuthi kuhanjiswe emthethweni ukuze into leyi imiswe. Awuxothi bantu bathathu badudule ungabanikanye indawo zokuthi behlala. So zonke sizazama ukuthi sixoxisane singaba lempumela yokuthi senze njani sizakuhlangana lamagqwetha ukuze kumiswe lento.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo unobhala jikelele wenhlanganiso ye ibheju likaZulu ubexoxa icingweni leStudio 7. Umphathi ntambo kahulumende obona ngezomhlabathi lokulima umnumzana Anxious Masuka ube ngabambeke ecingweni kodwa umsekeli wakhe umnumzana Davis Marapira uthi uhulumende akabuyele emuva ngalolu hlelo. Abantu abaningi abalabazali abasebenza phandle kwelizwe bathiwa sebengamahlongandlebe ngenxa yemali abayithunyelwa ngabazali. Abanye bayisebenzisa ukuya emacansini ukuthatha izidakamizwa lokunye kube njalo labayiphatha ngemfanelo. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba eseHarare.
Iningi labasakhulayo asebexhwalile babikwa beyibo abaqhuba imicimbi lapho okunathwa khona utshwala, kuthathwe izidakamizwa kanye lokuphatheka kwezocansi bebaningi abizwa ngokuthi ngamavuzu kumbe sex parties. Omunye osakhulayo osebenza labatsha eLobhengula Youth Center koBulawayo, uQueen Phiri, uthi liqiniso ukuthi bakhona abasakhulayo asebeyizigilamkhuba abasebenzisa buchapha imali ethunyezwa ngabazali babo.
Ngomngane wami mina olabazali bakhe abasediaspora and impilo ayiphilayo ngeyokuthi every weekend uyabe out lasendlini uyahost ama-parties and akula muntu umuntu omdala omkhangeleyo, akula muntu oyabe emtshela okokwenza. So vele umuntu onjalo akumelanga njani aphiwe imali. Kare sivele i-technology si-advanced and abazali kungcono nxa kuyikuthi imali yeschool fees efunakalayo. Konke khonokho amagrosari abefunakala abazali bahle bafake lesi ku-akhawunti yesikolo nxa kuligrosari bethumeze kunjalo kuligrosari and imali ingabuyi direct to umntwana.
UVirginia Magigwana ohlala eMpophoma koBulawayo uthi kuyethusa okwenziwa ngabanye abantwana abalabazali abasebenza phandle kwelizwe.
Ngaphakithi kulo mntwana owagcina exoshwa esikolo ethunyezele imali wathunyezela ifoni ama-tablet esafika isamangalisa i-tablet umntwana lwana edownloada njengomntwana oyevelele lezi mali esakhiphile eziziningi edownloada izinto ezingayenziyo zihamba lazo esesikole etshona evukelisa abanye efihle ifoni lyami yazi yinto embi ukuthi umntwana abe le mali edlulisileyo.
Abasakhulayo laba benza amavuzu parties angelanhlonipho. Kodwa uyakulandula lokhu omunye osakhulayo uBelieve Mthombeni olabazali abaleminyaka edlula emihlanu besebenza kwelebhilithani.
Yebo, bengabele khona abakwenzayo kodwa isikho sonke. Mina abanye abazali bakhatshana kodwa bangathumela imali ngisebenzisa indlela efaneleyo. Kuloma mdala otshona ngivulele ilihlo ekhangela ukuthi angiyenzi bulima yini, kodwa lokhu akutsho ukuthi lama ngingasela uyimali ukuzidlela phela.
Umnumzana Ndumiso Sibanda osebenza kwele South Africa uthi kuqakathekile ukuthi abasakhulayo abathunyelwa imali bayiphathe ngemfanelo.
Kuqakathekile ukuthi nabo laba abaseleyo xa sebethunyelwa ke izimali bazisebenzise ngendlela ezilobuntu, indlela ezakhayo, ukuze nalaba ababathumezela izimali bangaphatheki kabi ukuthi basebenza nzima besebenzela ukuthi abantwababo noma abafowabo badlalise izimali.
Udokotela Mbulisi Ndlovu ocubungula indaba zabasakhulayo njalo osebenza ecollegeini leLupane State University uthi ukuchabalala kwesiko lesintu ezimulini yikho sokudala uhlupho lolu ebantwaneni abaphiwa imali eningi ngabazali abasebenza kwamanye amazwe.
Kulokhuyana kwakukhona kudala ukuba le-extended family kwakusebenza ngoba kathesi asisela ama-extended families umuntu lo muntu usebhekana lemoli yakhe kuphela. Akusela o-anti labomalume abaxwayisa abantwana. So mina nxa ngumzali ngingekho ekhaya ndidinga imali khona lephesheya, o-anti labomalume abaseleyo ngapha labo bazihlalela abasabheka ukuthi abantu abambona banjani. So kuliqiniso sibili ukuthi hhayi abantwana laba basala bodwa kabanayo i-maturity yokuthi imali zonezo imali yona leyo enkulu abathunyela abazali bayo bayisebenzise njani.
Kunabadabuka eZimbabwe abasuka elizweni besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi elizweni.
Ucwaningo olwenziwa yinhlanganiso ye-UNESCO le-UNICEF lwaveza ukuba abanye abantwana sebengamahlongandlebe ngenxa yokuthi abazali babo bahlala phandle kwelizwe. Lokhu kwenza ukuba benze umathanda. Kuleyinye njalo inhlanganiso ebona ngokwenzakala phakathi kukaZulu eZandiri eyenza ucwaningo yathola ukuba isilinganiso sabantwanyana ababamba izisu bengawukhangelelanga sifika phose ikhulu elikhulwini 95%. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
ELeZimbabwe lamuhla limanyane lamanye amazwe ukunanza usuku lwemisakazo olweWorld Radio Day. Kulabanye abakhonona ukuba uhulumende akanikeze amankampani azimeleyo amalayisensi okusakaza, loba nje eziqhenya ngokuthi usenikeze imisakazo yezabelo ama-community radio stations amalayisensi amaningi. Iningi lalimisakazo ikhanya ingedlelana lohulumende. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu ekwaBulawayo.
ELeZimbabwe libambisane leMelika lenhlanganiso yemisakazo yezabelo eZimbabwe Community Radio Stations ekunanzeni usuku olweWorld Radio Day. Umsakazi olodumo ozimele umnumzana John Masuku uyaluthakazelela usuku lolu loba ekhala ngokunikwa kwamacence nguhulumende.
Esikukhuthaza uhulumende ukuthi kahle anike wonke nje ama-community radio initiatives ama-license njalo abavumele ukuthi bafanele isebenze i-advertising ukuze labo bathole imali yokuphathisa kundleko zabo.
Obona ngokusebenza kwemisakazo yezabelo emisaZimbabwe, uNkosikazi Helen Sithole uthi abasuthiseki ngokoma kwesandla sikahulumende ekubapheni amacence lokuvula amagagasi.
Thina njenge-organization yemisa siyajabula njalo siyathokoza nge-licensing eyaphiwa ama-community radio stations. Ama-community radio stations lokusebenza zelana lawo ukubana sazise uZulu ngemthetho yaleli lizwe efana le-Freedom of Information Act. Bayasiza njalo ukubana uZulu ohlala emaphandleni lapho okungelayo i-connectivity yama-mobile networks labo bathole izindaba ezingabasiza.
Iningi labantu emakhaya balalela imisakazo yamazwe angomakhelwane. Lokhu kuvezwa isakhamuzi senkayi eMbuma umnumzana Nkosi Khona Nkomo.
Ama-airwaves abambe, so kwezinye isikhathi even khuluma ngani ngama-TV vele kayibambi kahle ukuthi khatshana lesento. So the thing is ama-airwaves abambi kahle.
Abantu abahlala emadolobheni labo bathi kwesinye isikhathi umsakazo we-ZBC awubambi kuhle, bagcina bedanela ekubambeni imisakazo yaphandle kwelizwe etshiyeneyo egoqela iStudio 7. Isakhamuzi sakoBulawayo uNkosikazi Lydia Ncube uthi ngabakuthakazeleli okwethulwa imisakazo yezabelo.
Thina lapha koBulawayo eZimbabwe siyabe sifuna ukuthi silalele lathi o-ZBC. I-ZBC phela ilokuthi ibambe ingabambi. Umntwana uyakwanisa ukuthi abe le-exam yakhe ukuthi babizwa esikolo u-minister of this ngubani, minister of this ngubani, uyabe sehluleka kakwanisi kakwazi ngoba sejala ukuthi SABC yiyo ebambayo. iTV ebambayo thina ama locality abantu boni locally efanele libe sibe yazi abantwana bebekwazi
imisakazo yezabelo ayithandanga ukukhuluma ngenhlupho ababhekane nazo bethi kungabathathisela izichenqe abalazo kodwa bakhangelele ukuba uhulumende athambise isandla sakhe ekubapheni izichenqe lokuvula amagagasi. Elemelika liqhube umhlangano namuhla wabakhangelane lokwethula okunengi ebulenjini owe-Creative Content Writers. Usuku lwalonyaka lunanzwa phansi kwesihloko esithi Radio a Century, Informing, Entertaining and Educating. Imisakazo lokhu ithakazelelwa ngabaningi kakhulu emaphandleni. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukwenza umnotho. Ucwaningo olwenziwe yiZimbabwe Statistics Agency iZimstat ngomnyaka ka-2017 lwaveza ukuba phakathi kwabantu bonke abasebenzayo abafika phose kuyisilinganiso sokulikhulu ekhulwini i-96% ngabathengisa emgwaqweni. Emhlabeni wonke jikelele, inhlanganiso ye-International Labour Organization yenze olunye njalo uphenyo olwaveza ukuba inani labantu abasebenzayo liphose lifike kwisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lonkosazana Lorraine Ndlovu okhokhela inhlanganiso ye-StreetNet International njalo leye Zimbabwe Chamber of Informal Economy Associations.
Impilo inzima kakhulu ebantwini abazisebenzela abanjengama street vendors abathengisayo emgwaqweni. Akula formula ukuthi umuntu ayenzani ukuthi asurvive. Yikho nje ukuthi umuntu ekuseni nsuku zonke uyavuka angena emgwaqweni ethandaza ukuthi uzaphuma ephethe imali ezamncedisa yena lemuli yakhe. So kubuhlungu sibili ukuphila lokusebenza njenge-street vendor. Ngoba omunye uzathi ethembile ukuthi namhlanje ke ngihambe emphethe okuncane kokuthi siye kudlala abantwana abesethelekile abapolice council bafike babuthe lokho akuthekisayo aluze umuntu wenkosi. So indlela yokuthi abantu baphile baya emgwaqweni ngoba kungela msebenzi. Kakho umuntu ofuna ukuthona egijima njengempunzi. Umuntu lo muntu ufuna isithunzi sakhe esokuba umuntu lesithunzi sakhe sokuthi ahlonipheke. Kodwa ngenxa yobunzima bempilo abantu bayathengisa emgwaqweni. Akulalo uthola uningi abalutholayo ngalezo mpahla.
Ye kunemthelo okumele bayihlawule phela ayamatheksi lapho manje bakubamba njani behlupheka
kakhulu. Kodwa kuyamangalisa ukuthi uzwe kuthiwa sebezathagethwa for i-tax. Kanti kuba lula ukuthi abantu batekswe babhadale leyo mthelo ye-tax. Nxa kuyikuthi bakhelwe indawo ezokusebenzela. Because lokho sikhuluma ukuthi akwakhiwa ama-market. Ama-market lapho kulamanzi khona, okuhlanzeke khona, okulama-toilets. Okuzakwenza ukuthi labantu abafuna ukuthenga bayengena lapho. So ama-feature ekho engakutsho. Ne-street vending eZimbabwe. Ku-street vending eZimbabwe vele kukompozile inje kunzima. Yikugijima kuphela umuntu engazi ukuthi ngivuka nje ekuseni ngizabuya lana intambama. Kumbe liyatshona ilanga ngiseselazo lezo mpahla zami engizithengisayo kumbe ziyabe sezithethwe. Zithathwa kunjalo kakho o-accountayo. Ukuthi lezi mpahla esizithetheyo zingaka njalo zizabuyela kubanikazi kumbe zibuyele kubanikazi. Akula muntu okwaziyo ukuthi kwenzakalani ngalezo mpahla.
Lo ke ngunkosazana Lorraine Ndlovu okhokhela inhlanganiso ye-StreetNet International obexoxa ecingweni le-Studio 7 eseMorocco. Idale le-Senate elemelika lize lapasisa umthetho wokuphathisa ele-Ukraine kunye lele-Israel ngemali edlula amadola angamabhiliyoni afika phose ikhulu $95 billion. Amalunga ebandla lama-Republicans bebefuna ukuthi limali iye kwele-Israel kuphela, kodwa amanye amalunga aleli bandla avota lamalunga ebandla lama-Democrats ukuze lomthetho upase. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Tim Moringai.
Hayi bill le
ngibona ngathi asokuzanceda ukuthi i-Israel Ukraine layo bathenge izinto ezizabanceda for their defense le protection yabo exactly for ilokho zen i-Ukraine ngoba bebesengala izikhali for now but ngathi asebencediwe.
Siyabona ukubana bakhona kade bengafuni ukuthi ele Ukraine lithole uncedo ikakhulu ama-Republicans. Ungathini wena lo?
Hayi, into yakhona ngoba sesihambe ekhethweni kwa-2024 ye-presidential election. Siyakwazi ukuthi i-history kaZelensky lo-Trump ibingalunganga. And ukuthi i-Russia inqotshwe i-Ukraine is a big win for uMnumzana Biden. So it's very, very crucial. So ama-Republicans, I don't think in the House are going to pass this vote, but u-Senate is passing.
Ye, manje nxa sikhangele khona okwenzakalayo khona le kwele Ukraine, ubona ungani imali le izaphathisa na ukuthi amabutho ele Ukraine anqube awe-Russia?
Yeah, vele yikho kade sesikubona in the past 3-4 months ukuthi i-Ukraine ibisitshayisimbi basebethatha over back abo Crimea le-Western Ukraine. So imali le ehambayo is actually going to be a morale booster and bachintsha u-general wabo. So ngiyabona ukuthi kuyabasekuleyo refreshing ideas ukuthi baqobe njani.
Yes, siyabona njalo ukubana izikhali ikakhulu ama missiles lamanye ama bomba bekusekuthiwa asesilela. Ubona njani wena udaba lona?
Okwakathese with all these armaments ngizwe uMinister weGermany ekhuluma ukuthi hayi kumele bafake i-production 24 hours babancedi and lapho sokubuyi khona imali I think basebele enough resources ezokuqedisa impi.
Umnumzana Tim Muringai ngolandela izombusazwe wele Melika. Okwamanje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, simfake imessage yami khonapho kini, angazi ukuthi inkinga yini. Bengicela ubaba lo wathi ufuna umongameli we-MRP uMqondisi Moyo afike kubo khonale ewanki. So manje kasakhulumanga inamba zakhe zefoni kumbe ze-WhatsApp, so sicela afake inamba zakhe ze-WhatsApp kumbe ezefoni ukuze uMqondisi Moyo azazofika khonapho we MRP.
Sanibonani, mina nginguThuba, nginguThuba Moyo. Mina ngikhulumela endabeni le eyaseGwanda ezwisa ubuhlungu obungaka. Okuxotshwa abantu ezindaweni, betshiselwa abantu izindlu. Abantu abakwezihlanga nezami, behlukane nezami bevotele elinye ibandla, ababona ukuthi lizabasiza. Awukhama ukuthi livotele izanu, iqede litshisele izinto, ilixotshe ezindaweni alinandawo zokuhlala manje. After 2 years manje kuye makuvotwa, liyaphinda futhi nibuyele kuzami. Livotele futhi kuzami, ibuye futhi nitshisele izinto. Nivotele tshintshanini, abantu zamani ukuthi nike nitshintshe. Hlukane nezami, izami iyahluleka. Kudala yahluleka kudala izame ukuthi uyenzela abantu izinto. Abantu bagcwele amazwe wonke bagijima bedinga imisebenzi ngapha langabantu abakolibhizi nezanu. Hlukananani nezanu abantu, abantu kabahlukane nezanu bebe ne-change. Amanye amazwe ayabambisana ayatshintsha indawo yabo esebenze. Mina ke hloko nibhizinisi ngezanu, ngezanu hlukanani nezanu bantu abadala, hlukanani nezanu.
Njani phana kwesitwenzi? Ya mina ngiyambonge, mina liyazibe ukukhulunywa ngendaba leyi ezikolo eziphuma ku-0%. Ngithanda ukwelekelela khona phana ku-government ukubana i-government ngalesi sikhathi ama-business abasakhangelanga ngisho iy'ndaba zesikolo. Siyacela kunabaphathi asebele minyaka eminingi kakhulu ezindaweni ikikhangelisise lolu daba. Yes, mina sesimathebelele lonke kodwa sikhathazekile. I-government ihlezi phezu kwezandla kulezi izindaba fundo. Siyacela selizame ukukhangela abantwana abafeyila. Amatisha akudala ayetshintshaniswa izindawo, umuntu ebemotsha endaweni. Hawu, ake lizame ukwenza ezinye izinto zichathi.
Studio 7 injani? But so wathi iy'ndaba zakuseni ngathi zesisazizwa sela sibhala iy'ndaba zakuseni. So senzakalani manje? Sokuthulisekile. Into yonke nje ezimbabhe yonke ivele is nothing, it's useless. Whatever, noba yini, xa ithithi yenza, ayiphumeleli ngenzi.
indlela ihambe right ayigcolisi kahle abantu asikwazi nathi ngezakalani sela sibhalela manje indaba zekuseni manje senzela lalezi ebulisithemu zozona ukusuku wasazitholi lezi lithingi zika-9 ezika-11 asizikaza sizizwe kwenzakala ale nto yedoti le asikwazi singathi izimalukade vele abantu bakhona kanjani kanti into zakona zonke ziphumelela zipasa zihambe everything
ngiyabonga sisebe siyabingela wena angikheni sibanda umhlaziwa manga umhlaziwa ezana kumele ube
iqolo isikhathi sesesidliwe ngumangoye sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje igama lami ngu Chris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye